Ndakamirira Misa Zimbabwe ndinoti isu tinokorokotedza kusumudzirwa kwavakindness paradza vanhu vaumwe watinoziva kuti akashanda zvikuru ari mutori wenhau kubva paakaita president weZimbabwe Union of Journalists. Nhoroondo yavaparadza yatinoziva kusvika pari nhasi seMisa Zimbabwe ndeyemunhu anopiwa zita remadunurirwa rekuti ndisahwira wevatori venhau.
Sei Misa Zimbabwe iri kutambira nekurumbidza vaparadza musati mamboshanda navo?
Isu muchidimbu ndingati tanga tichishanda navo vari dare riya ratingati reParliamentary Portfolio Committee inoona nezvekushambadzwa kwemashoko information. Tinotarisa komiti yavo yose, tingangoti maparliamentarians anga ari mukomiti iyoyo kusanganisira vaparadza vatinokorokotedza nhasi. Vanga vachishanda nevatori venhau zvakanaka. Hapana patingashora nekuti zvichemo zvedu zvatanga tichinda nazvo tichiti mutemo uyu isi tinoona sekuti hauna kumira zvakanaka, kana kuti tatichikumbirawo kuti apa pagadziriswe. Tanga tichiona vari vanhu vanga vachitipa nzeve.
Zvii zvavakaita vari muparamende zvamunofara nazvo sevatori venhau?
Paradza ndeumwe wevanhu vanozikamwa nesu vatori venhau kuti vaitaura for example kuti hatidi aipa, hatidi imwe mitemo inoshungurudza vanhu vanoita basa ravo sevatori venhau. Saka munhu akadaro akasumudzwa kubva padanho raanga ari achinzi apindewo mumakurukota achiinda pachinzvimbo chemberi, isusu tinoti zvakanaka nekuti seMisa Zimbabwe hatingotsvagi zvakashata zvoga, tinotsvagawo zvakanaka zvakanakira vatori venhau tozvirumbidza. Saka nhoroondo yavaparadza kubva vachitanga tichivashanda navo vari MP kusvika izvezvi vachitwa deputy minister, isu tinoona kumashure kwavanobva kwakanaka uye tinoshuvira kuti tirambe tichishanda zvenavo kuenda mberi zvakanaka.
Chii chamunotarisira kuti vachaitira vatori venhau?
Tichirambazve tichitaura kuti tarisa kuti ivo pavari kushanda pacho pane shanduko here uye zvine value here kusanganisira kune zvavaimboita, kuti tione kuti isu donzo redu rekushambadzwa kufamba kwemashoko kusashungurudzwa kuvatori venhau kana zvese izvi zvichiita zvakanaka, tinotenda, ndozvatinokurudzira, ndozvatinokorokotedza.